Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuti sarudzwa dzinofamba zvakanaka. Sadha tiri kuti sarudzwa dzinofamba zvakanaka. African Union iri kuti sarudzwa dzinofamba zvakanaka. Maboka akasiyana-siyana ekune dzimwe nyika anotaura kuti maelections arafamba zvakanaka. Naizvozvo maelections arofanira kuti adzokororwa. Panyatsoitwa sarudzo dzinobudisa mutungamiri anozoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Bato re Citizens Coalition for Change rinoti kugadzwa kwakaitwa vaEmmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika nezuro hakuna zvakunoreva, sezvo nyika zhinji nemasangano mazhinji achiziva kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka.
Saka chokwadi seZimbabwe Human Rights and Law Forum tiri kuti zvakadaro ngazvipere, vanhu vagara vakasununguka, hongu maelections sarudzo zvakatoitwa, handiti takaona Mnangagwa vachitogadzwa. Saka vacharambira iko vanhu vachingopambwa kana sarudzo dzakaitwa dzakapera, totarisa zviri mberi.
Sangano reZimbabwe Human Rights and GO Forum rinoti kurohwa nokushungurudzwa kwevanhu kunofanirwa kumiswa.
Tinenge tiri muJohannesburg, matisharobva kunonzi kuBeria Park. Patichasangana tigomacha tigopfuura nokunonzi kuobservatory tichienda kuconsulate tichindopa zvichemo zvedu. Ukuwo kuPretoria tiri kugadzirira zvakangofanana, tichasangana paUnion Building tobva tafamba tichimacha tichiratidzira tichienda kuembassy.
Zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa zvinoti zvicharatidzira muSouth Africa nemusi wechishanu pamusoro pezvakabuda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kugadzwa nezuro kwakaitwa vaEmmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika, bato reTCCC rinoti vaMnangagwa vari kupinza nyika mumatambudziko mazhinji sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nechekare. Mutauriri weTCCC vaPromise Mkwananzi vanoti zvinonyadzisa nyika kuti vatungamiri vatatu chete pasi pose ndivo vakauya kuzoona nhambetambe yavaMnangagwa, vachiti kugadzwa kwavo hakuna zvakunochinja kunze kwekuti sarudzo dzaitwa patsva.
Hazvinezvi zvakanyanya zvazvinoreva ndava vaMnangagwa gadzwa kwavakaitwa kwatiri idambe, nekuti isisi tiri kuti sarudzwa dzinofamba zvakanaka. Sadha tiri kuti sarudzwa dzinofamba zvakanaka. African Union iri kuti sarudzwa dzinofamba zvakanaka. Maboka akasiyana-siyana ekune dzimwe nyika anotaura kuti maelections arafamba zvakanaka. Naizvozvo maelections arofanira kuti adzokororwa. Panyatsoitwa sarudzo dzinobudisa mutungamiri anozoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Zvino kugadzwa uku kwakaitwa kwapfuura, chii choitika vamukwanadzi?
Zvinoitika ndezvekuti nyika ina kugadzikana icharamba ichingogedha-gedha, vanhu vachinetseka, uyezve vaMnangagwa vakazorwa divi rimwe chete, havana kunyatsozorwa. Saka zvichakonzera maproblems ekuti nyika haisi kuzofamba zvakanaka. Isisiwo nekune rimwe divi ticharamba takasunga tichienda kumadiplomatic missions tichitaura nasadak tichivaonesa. Takabata ripoti yakabudiswa nesadak, aiwaka munofanira kutevedzera zvamakataura muripoti menyu imimi. Tichizobuda ipapo zve tichinda munyaya dzematongerwo enyika yatinati nechirungu political pressure yatichaisa paground kuti vaMnangagwa vasvike pakutenda kuti hazvo ichokwadi, election dzavakufamba zvakanaka, regai ndionesane nevamwe pagadzirwe roadmap yekuti kuzoitwa sarudzo dzakajeka dzinozobudisa mutungamiriri anenge asarudzwa nevanhu.
Takaona uwe mtungamiri we triple C va Nelson Chamisa pa X iyo ya mbonzi Twitter vachiti iwo rubaturo rurumushira vachiti help is on the way. Pane shamuka tuuza ere shamuru kuruanga
shamuru kuruanga duza tata ura izo shamuru kwa mtungamiri wenyika President Advocate Nelson Chamisa deshe kuti shamuru kuruanga vano tuta utu wanawarande wale muru nyararo parande waka tiga waka tarisa wasaruze waka rase tariro ndava minduro iri kuuya tirikuronga pamwe chete nemacitizens eZimbabwe pamwe chete neregion pamwe chete neinternational community kuti tizame kudzora pamunangagwa patingati neshura vatiza nechitanda chisiri chavo kuti vadzote vagare pasi nevamwe vadzosere ushosi rwavo.
Pane chiri kuitwa here netriple C pamusoro pevanhu vari kunzi vari kupambwa vachinokandwa kune dzimwe nzvimbo vamwe vachibayiwa majekiseni asi avasingazivi kuti ndechii? Pane zviri kuitwa nebato renyu pamusoro penyaya iyi?
Isusu hapana zvizhinji zvatogona kuita kunze kwekuchengetedza vanhu vedu nekushambadza kuti ndo zvaiitwa nenhubu dzezanu PF tichitarisira kuti vemitemo vakaita sevemapurisa nemajaji ndo vanofanira kutarisa nyaya idzodzoongorora vachisunga nekuvharira vanari kuita basa rekubata vanhu zvisiri pamutemo vachirova vanhu vachikuvadza vanhu vachiuraya vanhu. Vanhu ivavo vanofanira kunge vari kuti kurupi ende tinoramba tichikurudzira vemutemo kuti anyanya mapurisa nevemataredzi mukosva kuti vadai vabata vanhu ava vavavharira kumajeri kuitira kuti nyika yedu iite runyararo. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti vamunangagwa vakagumbuka vakagumbukirei vakagumbuka ndava vanoziva kuti havana kukunda.
Avo vanga vari mutauriri wetriple C vapromise mukwananzi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye hurumende yavo ichasadzikisa zvose zvayakavimbisa.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living
hurumende yangu ichazadzisa zvose zvayakavimbisa kunyanya kupfundisa upenyu hwevanhu vanogara kumaruwa, asi hazvirevi kuti vanogara kumadhorobha tichavakanganwa. Zvichemo zvavo tichazvigadzirisa. Ngatidadei nezvatiri uye nezvatinokwanisa kuzviitira sevanhu.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura pakugadzwa kwavo nezuro. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti harisi kufara kuti vanhu vari kuramba vachibvutwa nekutapwa vachirohwa kunyangwe hazvo sarudzo dzakapfuura. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano iri vaWilfred Mandinde vanoti izvi ndizvo zvinokonzera kuti vanhu vapenge hurumende yavo vachiti zviri kuitwa izvi zvakabatana nekuti nyika zhinji nemasangano mazhinji akazvionera zvakaitika pasarudzo zvichakonzera kuti Zimbabwe ishaye madzisahwira.
Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tiri kutambudzika zvikuru nevanhu vari kunzi vari kupambwa. Tava nevanhu vairi kana vatatu vatinoziva vari kuti vakapambwa vachipomera mhosva iyoyi kune vasori vanenge vachinzi vanenge vatumwa nehurumende. Zvinhu zviri kutitambudza, zvinhu zviri kutishungurudza kuti zvinhu zvakadai zviri kugara zvichiitika, zvikuru panyaya yekuti zviri kuitika mushure mesarudzo. Inga sarudzo dzakaitwa nanhasi mutungamiri wenyika ari kuti dzanga dzakachena, hongu vamwe vagongorori vekunze vakati sarudzo dzakanga dzisina kuchena. Asika kana dzanga dzakachena, vanhu vari kupambwa vari upambirwei zvikuru. Vese vataonzwa vapambwa panguva ino ndevayo vanonzi vanotsigira boka reopposition retriple C. Saka chokwadi seZimbabwe Human Rights NGO Forum tiri kuti zvakadaro ngazvipere, vanhu vagara vakasununguka, hongu maelection sarudzo dzakatoitwa, handi takaona vamunangagwa vachitogadzwa. Saka vacharambireiko vanhu vachingopambwa kana sarudzo dzakaitwa dzakapera? Totarisa zviri mberi.
Pane nzira dziripo here dzekumisa zviri kuitika izvi vaMandinde?
Nyaya huru yatinotaura pakupambwa kwevanhu inyaya yekuti izvi zvinoitika mushure mekunge hurumende ichiziva nezvazvo kazhinji kacho. So nokudaro isusu tinoti kuhurumende dai vamisa katsika kaikaka nekaunhu ikako. Mapurisa vane basa rakakosha zvikuru mukudzivirirwa kwezvinhu zvakadaro. Nokudaro tinoti mapurisa ngaaitewo basa ravo kuitira kuti vanhu vafile kuti vari sefu. tine mutemo zvakare wakauya in terms of section 210 ye constitution yedu unonzi Zimbabwe Independent Complaints Commission Act unocreate independent board rinofanira kuongorora nyaya dzakadaro tinoti kuhurumende wongu mutemo wavapo asi commissioners acho hapo ngaachapo indwa vaite basa ravo vaongorore vaite zvinhu zvinoradza kuti vari independent vaburitso mareport echo kwadi wongu tinenge yakafanana neyadzamare yekuti nanhasi mapurisa vanoti tichiri kuvatsvaga vari kuvatsvaga epiko kwavasiri kuvawada munhu anotsvagwa agowanikwa ka
tochienda kunyaya yekugadzwa kwavamunangagwa nezuro munofungei pamusoro pekuti vatungamiri venyika dzemuafrica vazhinji havana kuuya kuzoona vamunangagwa vachigadzwa uye zvinorevei izvi vamandinde
tichiona kugadzwa kwavamunangagwa taona sezimbabwe tichiita mabiko edu toga tiine vatungamiriri vehurumende vashoma chose vauya kuzokorokotedza mutungamiriri wedu wehurumende tiri kuuya wakatiisa ripoti yakabva kusadak iyo yakati sarudzo dzedu hadzina kufamba zvakanaka sarudzo dzedu dzanga dzisina kuchena pada vazhinji vemusadak varega kuuya nenyaya iyoyoyo yekuti vari kufunga kuti vari kuuya panapa kuzotemberera zvinhu zvisina kumira namazvo asi hatizivo zvimwe zvikonzero zvavanogona kunge vanga vainazvo asiwo sarudza kuti zvachinofamba zvakanaka saka tinoti totarisa mberi hongu vamunangagwa taona vagadzwa asi hatisikasike kutanga tichiona munhu achigadzwa paine makakatanwa 2008 takaona vamugabe vachigadzwa paine makakatanwa tikazoona boka resadak richipindira tikazoona boka resadak ragona zvakare kugarisa vanhu pasi pada ndizvo zvaunzvo zvimwe zvichaitika and nokudaro tinongoti kumwamwe wezimbabwe hongu vamunangagwa vagadzwa hatiri kuziva mugadzirwo wavaitwa tiri kuziva mareports akabva kudze uku yesadak netaura nezvayo EU yakataurawo nemamwe maobserver mission including an African Union vakataura nyaya yekusafamba zvakanaka kwesarudzo mune dzimwe in terms of mother issues dzakasiyana siyana
vamandinde vane zvichemo pamusoro pezvakabuda musarudzo idzi pane zvavachakwanisa kuita here pamusoro pazvo kana kuti nyaya iyi yatopera
hazvisati zvapera zvesarudzo izvo hongu vakagadzwa zvavo asi the hope could be there yekuti zvatakaona zvichiita muna 2008 could can also happen hongu takanzwa vamunangagwa vachitaura pavakagadzwa ivo kuti vagadzwa vava kuenderera mberi nebasa and therefore vane temu yavo itsva iyi hatizive takusauya kwevamwe vatungamiri vokunze kunogona zvakare kuri kuratidza kuti isusu ukama hwedu nenyika dzekunze unogona kutadza kunyatsofamba zvakanaka mukati memakore iwawawa tikaedza kusagadzirisa izvo zviri kunzi zvakakanganiswa zvakakosha nezvokuti zvigadziriswe tione kuti nyika ingaenderere mberi se
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilfred Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende inoti zvinhu zvose zvakafamba zvakanaka uye sarudzo dzakaitwa pajekerere. Magweta maviri anomirira nhengo mbiri dzeCCC akasungwa nezuro manheru vakapomerwa mhosva yekupindira munyaya dzekufambiswa kwemutemo. VaDark Coltart navatapiwa muchineripi vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights ndivo magweta enhengo mbiri dzeCCC dzakabvutwa dzikaendwa nadzo mumasango, umwe wavo akabayiwa jekiseni risingazikanwi kuti nderei. Magweta awa ari kumiririrwa naamai Beatrice Mutetwa navaJeremiah Bamu. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti varayiridzi vakaendesa chikumbiro chavo kuhurumende kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro kuti upenyu huvarerukire nemhuri dzavo. Mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvingarambi zvakadai vachiti hurumende inotifanirwa kugadzirisa nyaya yemihoro yevarayiridzi.
Varayiridzi dambudziko ravo rinongova rimwe chete. Varayiridzi vanongoda mari inokwana kuti vagone kuendesa vana vavo kuzvikoro, vagone kurarama yatinoti cost of living adjustment, vagone kuwanawo kuzvirapisa yatinoti health insurance, vagonewo kuita zvese izvo zvinyukwa zvinenge zvichingoitika.
Urukuro dzenyu nehurumende dzava nenguva refu dzisina zvadzinobuda nazvo. Varairidzi vanombodeiko vataderera?
Isu sevarairidzi hatina kana zvimwe zvizhinji zvatinomboda. Sevanhu vanonyatoziva kuti isusu hatisi nezvematongerwo enyika. Isusu tinongoda kuti vatipe mari, isusu toshata. Zvatiri kutarisira ndezvekuti kutadza kwirirana kwatagara tichimboita pamashure apa. Ingangove nyaya yekuti hurumende yange yakadzvanywa vachiedza kumhanya mhanya kuti vadzokere muzvigaro. Saka iye zvino tiri kunoona kuti vava muzvigaro. Tinoona kuti kuri wenyika achigadzwa. Saka tinotarisira kuti hurumende ichaticheukawo. Iye zvino izvi vachitarisa manje kuti vashandi vavo vari kuwanei zvichienda mberi. Nekuti havasisiri kumhanya mhanya kuedza kuona kuti tichinacho chigaro here kana kuti handina.
Ko kana hurumende ikaramba kupa varairidzi zvavanoda izvi, moita sei vataderera?
Hurumende ikaramba kutipa, isusu tiri kutarisira kuti vanotideedza nekukasira. Patakapedzisira vakange vati ivo vari kuenda kundokurukura nevakurukuru vavo vavanoti maprincipals. Saka iye zvinezvi tiri kutarisira kuti vari kubva vatideedza, tobva tasimudzira kubva patakapedzisira kuitira kuti izvo zvifambe zvakanaka. Social dialogue yedu ifambe mune zvakanaka.
Vataderera sevarairidzi mava nenguva refu muchisvitsa zvichemo zvenyu izvi kuhurumende, asi pasina zvinobuda. Saka rwendo runo zvikaramba zvichiitika nenzira iyi zvakare, imimi sesangano rinomirira varairidzi muchaita sei? Muchatora danho ripi?
Hurumende ikaramba kutipa, isusu ticharamba tichingoendako tichinovaudza, nekuti ndivo hurumende, ndoo varipo, ndoo vanofanira kutipa. Saka ticharamba tichingoenda kwavari tonoti isusu tipei zvinoringana nesu. Zvimwe tinorongaka nekufamba kwazvinenge zvichiita tichinge taona kuti varamba kutipa, tinoona kuti zvimwe zvokuronga ndezvipi.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Munyori wePublic Service vaSimon Masanga vanoti nyaya dzemihoro dzine nzira yadzinofambiswa nayo, vachiti nyaya dzemihoro hadzingataurwi patemu yose yose. Zvichitevera mabatirwo akaitwa sarudzo uye zvakabuda musarudzo idzi mwedzi wapfuura, sangano reProgressive Zimbabweans in South Africa rinoti richaratidzira zvine mutsindo nemusi wechishanu zvondo rino, musi wa8 Gunyana. Umwe wevari kuronga kuratidzira uku vaTrust Ndlovu vaudza Studio 7 kuti kuratidzira uku kuchaitwa mumaguta eJohannesburg nePretoria muSouth Africa nemusi wechishanu.
Isusu tiri kuronga kuti titaridzire kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakafanana naembassy nemaconsulate. Ipa tiri zvizvarwa zvokuZimbabwe zviri kunze kwenyika, takashushikana nokushungurudzika nokuona kubirwa kwakaitwa sarudzo, nokuona umbavha kana kuti utsotsi hwakaitika. Saka naizvozvo vanhu havana kufara. Takanzwawo futi zvachitaurwa kuburikidza nevakamirira SADC kuti vakazvionavo vakaona kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, nokuti dzanga dzisiri free, dzanga dzisiri fair, dzanga dzisiri credible. Naizvozvo tinoshamisira kuti vamunangagwa vangaendera mberi vachizvigadza ushe, pavanoziva kuti ivo sarudzo dzavo dzakanzi hadzisiri free, fair and credible. Izvozvo ndo zvinoita kuti isu sezvarwa zvokuZimbabwe zviri kunze kwenyika, kunyanya-nyanya muno muSouth Africa, tikwanise kuti tiungane tindoratidzira.
Izvi zvichaitikira kupi, Vandlovu?
Tinenge tiri muJohannesburg, matichabva kunonzi kuBeria Park. Patichasangana tigomacha tigopfuura nokunonzi kuobservatory tichienda kuconsulate tichindopa zvichemo zvedu. Ukuwo kuPretoria tiri kugadzirira zvakangofanana, tichasangana paUnion Building tobva tafamba tichimacha tichiratidzira tichienda kuembassy. Ndizvo zvatakaronga, ndozvatiri kuronga.
Kana mashika ku embassy, chii chitaitika?
Kana taswa ku embassy, tineguru hati zika kwa toka, hati chungu ita, tichapansa kungu taura, hati zinyaeza, hati zinyo yuto zedu, negu imba kwa tinungu, kwa tichita, nema posta, tichirati za zinusajuchemo zedu, tichikwansa kuchitikwansa ku zawea ku embassy, kutisitayu, message yedu, kuna mnanga kwa kutikuzikaza kwa wu, akuzubatiri kutipu, Zimbabwe iwe nepundutso Zimbabwe ikatsirike izvo zvizvi zvinoratidza kuti kuzvikwadza kwavo akumiriri zvido zvavanhu vekuZimbabwe nokuti zvido zvavanhu vekuZimbabwe handizvo zvavakaanaunza navachigumba vachigumba zvari zvigumba vakaanaunza zvido zvavamunangagwa kuti zvido zvezvara zvekuZimbabwe ndizvo zvinoito zvatinazvo zvinotirwadza kuti aiwa kana muchitaura nezvesarudzo tinotaura nezvido zvavanhu zvino zvido zvavanhu kana zvisina kubuda kobuda zvido zvavatungamiriri hazvizofambi zvakanaka hatizvidi
ava vanga vari vesangano reprogressive Zimbabweans in South Africa vatrustnzof vari parunhare kuJohannesburg South Africa neStudio 7 Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti kushungurudzwa nekuruhwa kwevatsigiri veCCC hakuna kupera munzvimbo zhinji kunyangwe hazvo sarudzo dzapfuura uye vamunangagwa vatogadzwa pachigaro. MuNewsday makare mukuru wechikwata chakatumwa neSADC kuzoongorora sarudzo muZimbabwe Vaneva Zimumba vanoti hapana nyika munharaunda yeSADC yakamboita sarudzo yekubira sezvakaitwa neZimbabwe svondo rapera. Vakamborwa hondo yerusununguko muZimbabwe vakaudza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vagadzirise mararamiro evarwi ava nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Mugwaro kuvatori venhau vatungamiri vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti kugadzwa kwavamunangagwa ndipo pekutangira kugadzirisa nyaya iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mhika zvamunofunga.
Makasimba here paStudio 7, makasimba here. Ari kutaura ndiye Blessing Maphosa, ndiri kuSouth Africa, nzvimbo inonzi Bushy Park kuChemistry. Totangawo kuti ndipinde mushirokwa. Makasimba here mese.
Hello makadi paStudio 7. Aiwa taona president wagadzwa. Ndinoona sekuti zvakanaka chaizvo kuti president wagadzwe. Hapana chakamboipa ipapo. Zvakabuda musarudzo ndozvitakaona. Kuti kuchadzokerwa kuma elections kuchanzi mishonga muZimbabwe atidi ndatenda.
PaStudio 7 apo mamukasei mukomata nonoka. Haiwa isu tatambura vana veZimbabwe tatambura zvino misodzi chaiyo pamatama 5 years dzimwe futi here vanhu vamwari zvakaoma.
Kunyange varamaposa vachitaura kuti hakuna nyika isingabiridzi vomafodzi zvekuendi kuZimbabwe zvanyanya hama dzangu iwo mao munomuka hamunyanyi kubirwa munomu nokuti vanoitira vanhu vavo zvakanaka zvizhinji ndosaka muchiona pati yavo isinganyanyi kuona kuti chii chinonzi kubira mafodzi chii chinonzi kuriga mafodzi handizi maona kwedu uko zvanyanya.
Magadi zvenyu pano paStudio 7 vana mukoma Jonga vana baba Wande kueshaiwae inauguration yamunangagwa uyu vakuda kunetsa ondei Mwari vapinja vari vemene munhu yabve pachigaro. Vana veZimbabwe vatambo, vana veZimbabwe vachemazve dei Mwari vatinzwirawo. Kumana apinde vamunangagwa vabve pachigaro vatishungurudza vanoizano.
ndirungu toro mashoko mashoma nana kuna wasiri ora maposa wagona hawa ndiko gadze mwawo kati vechibve ikoko tinonga takaberekana navo nezvizukuru nehanzvadzi dzese tinouya nadzo muno vasazotiudza kuti mazimbabwe endai kumba kwenyu because ndivo vacho vanhu vari kutikanganisire nyika yedu vambeki gore riya vakaenda kouyanana sezvenhema vakauraya nyika yedu izviva ramaposa ndovoenda futi vari kuuraya nyika yedu saka tichangodzara muno ngavangobvise bhodha tongoite mafambiro epetinoda nekuti ndo vari kutiurayire nyika yedu iyoo vangagadze munhu usina kuina zviri pamutemo munhu wakaba kugadze mbavha kana ndimiwo
tinoda zvangu kutaura pamusoro pavaramaposa vatinyadzisa varamaposa vatinyadzisa ini ndiri umwe anogara muSouth Africa ndiri chizvarwa chekuZimbabwe ndakaenda kunovhota sekurudziro yavaipa vanhu vemuno muSouth Africa kuti endai munovhota mukagadzirise nyika yedu ende ndaienda kunovhota kuyako kwatakaenda kumavhota ndakazviona nevanhu vandaiva navo vese nevamwe vanhu vazhinji vose vaingovhota vachadisa ndaivako kumavhoto chinondinetsa zvikuru kuru pana varamaposa iye zvino kuno kuvari kutidzinga kuti endai kumusha kwenyu uku zvivanoenda kunokurudzira maelection akabiwa apa zvivari kuputsa mitemo yavo yavakasaina ivo vega evesadak vava kuenda kunoonekwa vachimira navamunangagwa vari vanhu vatatu chete zvinonyanzisa zvakaita zvabvisa chiremera pavari
vadiwini pastudio 7 mese anatominoka muhange vanorodzipa mashoko echokwadi nhau dzechokwadi takomberawo kutaurawo kuvanhu ruzhinji rezimbabwe kuti nguva yatasvika iyi takombera kuti tinamatire mhirizhonga tinamatire nyika yedu tikavhote zvakanaka pashoko anobirira anowina aoneke kuti wahwina namatire nyika kuti vanhu vasaurayana vasatukana vasatsorokodzana
ende vanhu munotamba nepfungwa dzavo chaizvo ende munogona kutamba nepfungwa dzavo you are trying your level best kusauya kwevatungamiri venyika pakugadzwa kwamunangagwa haisi nyaya You've been crying for that as studio Chamisa 7 nana Chamisa vacho munangagwa hee vanongoita basa rokufamba nyika vachingoenda kunopembererwa munhu zvine basa rei kunoona munhu anopembererwa unodii kutumira vatevedzeri vake kana kuti mumiririri ndo zvaitawo dzimwe nyika dzacho dzotumira kuno maakuti vakona nokuti vakoni havasi kufara nazvo asi mune ndikatonyarizishwa shuwa hamutonyari shuwa pfungwa dzenyu chaizvo varegawo nokuti vatumira vatungamiri ukaona mukuru watumira munhu kureva kuti naiye abvuma I used to say being educated sometimes not always is not educated sometimes is not educated kudzidza nedzimwe nguva hakusi kudzidza wozokatarisa maitira amuri kuita kapfungwa dzenyuka there is no difference nezvajonathan mwoyo zviya zviya hazvina kana siyano kana because propaganda yenyuka is too much it's now too much
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 todzokorora zvekare isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri mutsva wegabon general Brice Oligui Nguema vamanikidzika nerekuti vazivise zvirongwa zvavo zvichadzorera nyika mumaoko evanhu vasiri mauto musangano wekutanga weafrican climate summit wakatanga nezuro mukenya vatungamiri venyika dzemuafrica vazhinji vari kupinda mumusangano uyu uye vachikurudzira kuti africa itaure nenzwi rimwe chete uye vachiti patsvakwe mari yokurwisa zvakakanganiswa nekuchinja kwemamiriro ekunze sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri nhau dzanhasi bato RCCC rinoti kugadzwa kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika hakuna zvakunoreva sezvo nyika zhinji nemasangano mazhinji achiziva kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kurohwa nekushungurudzwa kwevanhu kunofanirwa kupera. Zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa zvinoti zvicharatidzira muSouth Africa nechishanu pamusoro pezvakabuda musarudzo. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai murume wako maChris Gande nenhau dzeIsindebele.